Kare kubarwa ndinonzi memory madeku rozva. Takatanga zvemagitare muna 2011.
Ndatimbodzokerai pekuti muchitanga zvemagitare vabereki neveukama vaitwa kudii?
Kutotanga magitare kwaito super because vabereki vaingoti haiwa haiwa zvemagitare hazviiti kumwana wemusikana, but my father mind you pane pawakazoti aiwa iwe kana kuda kuti tiite zvemagitare go kuchikoro chemusic ekisi totangira ipapo kana kuti ungotanga, otherwise dai ndakazvitanga kare asi ndakazotanga later on.
Zvinji vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Vanhu vari kutambira. Industry yedu haisi nyore kuti ukurumidze ukasike kutambirwa. Asi ndiri kuona ichitambirwa zvayo slowly slowly.
Matambudziko amunosangana nawo muchigemu chenyu ichi ndeapi?
Machallenges ndeyekuti munhu unenge usina zvinhu zvakakwana muindustry, just like any other industry, you know, zvinhu zviri kungonetsa. So it doesn't make it any easy music industry. Tichibva pa-PA system, tichibva pakungoti zvifambe mashows anenge achitonetsa kuwana, ende kana awanika, you know, unenge uchitoofwa mari shoma, zvinobva zvanetsa, everything zvinobva zvangonetsa.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Number +263 277 073 895 and Facebook page Yayasaru, Instagram Yayasaru, YouTube Yayasaru.
2x2 caterpillar by 2 mashoko amungasiyo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii?
Ndeyekuti vanhu ngavarambe vachindipera. Ndiri kuramba ndichiunza more and more music pa Valentine's apa. Ndiri kuunza ka something andiri kuunza.
Nasi was a Friday, chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro.
Kandoda kubuda nako mudariro ndirudo tiri nyararo.